Vachitaura nevatori venhau muHarare, masenita mashanu ekuAmerica ati akafara chose kuona zvizvarwa zveZimbabwe zvichipinda mumugwagwa zvichipemberera shanduko munyika muna mbudzi gore rapfuura. Atiwo nyika iri mugwara rakanaka uye pane mukana mukuru wekuti zvinhu zvichagadziriswa zvachose munyika. Mumwe wemasenita aya vaChris Coons vati vanofara chose kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuita zvimwe zvavakavimbisa, asi vatiwo pane zvimwe zvakawanda zvisati zvagadziriswa. Asi vati pachine mukana wekuti zvinhu izvi zvakanangana nesarudzo zvigadziriswe, vachiti vangashushika nechose kana izvi zvikasaitika.
A number of these have not happened. They may very well happen.
Zvizhinji zvinofarira kuitwa kuti pave nesarudzo dzakachena usati zvaitwa. Zvinogona kuitwa. Isu hatina kuuya kuzoudza vanhu zvekuita, asi itariro yedu ndekuti zvichaitwa. Mutungamiri weZimbabwe akaita chitsidzo, asi tikaona paita mwedzi miviri kana mitatu usati zvaitwa kuti pave nesarudzo dzakachena, hazvizotifadzi.
Senator Fleck vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo yayo pamwe nezvika zveSADC, African Union, European Union nemamwe masangano pamusoro pesarudzo. Vati vanofara chose kuve nhengo yedare reSenate iri kutungamira kuti mutemo wezvirango weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act uyo wakadzipwa muna 2001 ubviswe kana Zimbabwe ikaita sarudzo dzakachena.
Nothing would please us more than to be able to play a role.
Hapana chingatifadze sekuti isu sevanhu vanogadzira mutemo weAmerica tiudze mutungamiriri wenyika yedu kuti abvise zvirango izvi, kuti tisangofambidzane chete, asi kuti tisembaradze ukama mumabhizimisi kutengeserana nezvimwe.
VaCoons navaFleck vati vanoda chose kuti Zimbabwe neAmerica dzisimbaradze ukama hwadzo munyaya dzeupfumi, dzidzo nezvimwe, vachiti zvisinei nemutemo weZidera nezvirango zvakatemerwa vamwe munyika remutungamiri wenyika yavo, pakagara pane kudyidzana kwakasimba pakati pezvizvarwa zvenyika mbiri idzi. Vati pamusangano yavaita nevemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevezvematongerwo enyika, zviri pachena kuti vanhu havasi kufara nenyaya yekupindira kwemauto musarudzo. Asi vati semaonero avo zvinhu izvi zvinogona kugadziriswa, vachiti kana izvi zvikasaitika nyika inenge yarasikirwa nemukana mukuru wekunatsurudza ushamwari hwayo nenyika dzepasi rese. VaCoons navaFleck vakatotura bhiri rekushandura Zidera mudare reparamende yeCongress muAmerica uye vane zvinhu zvakawanda zvavanoda kuti zvitange zvaitwa Zidera isati yasandurwa. Zvimwe zvacho ndezvekuti nyika inofanira kuita sarudzo dzakachena, hurumende iremekedze kodzero dzevanhu, kujekesa mashandisirwo emari yemangoda pamwe nekutsvaga vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vakatsakatika vakaita savaitaidza mara. Mutemo weZidera unoshandiswa nemutungamiri weAmerica mukuchengetedza zvirango zvakati mirwa vakuru vakuru vehurumende, madzisahwira avo pamwe nemakambani anohidzana nehurumende yeZimbabwe, izvo zvinowedzerwa gore rega rega kana pasina cheshanduka. VaMunangagwa avo vakatora matomu kubva kuna vaMugabe vari pazvirango izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.